vechidiki ava pamwe nakanzura wezanupf anomirira ward 2 vajafet chiromo vatadzisa urongwa hwokuenderera mberi vachiti vanga vasina kuudzwa nezvemusangano uyu. Vadzinga vanhu vanga vaungana, mapurisa akatarisa, kunyange hazvo mapurisa ainge aziviswa nezvemusangano uyu. Mhemberero idzi dzange dzakarongwa neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights pamwe neAirport Residents Development Association. Vechidiki ava vati vanoda kubhadharwa kuti mhembero idzi dzienderere mberi. Vachiromo vatiwo sakanzura wewadhi rine nzvimbo riri kuitirwa mhemberero idzi havana kunge vaziviswa nezvemusangano uyu.
Uko kubhodhuka vatitaura kuti hatina kuvaningirini tavarambidza. Muri kuona vechechi iri apa pai vanobhadhara matemporary ningirini worshiping apa. Vanobhadhara matemporary worshiping kana mukati vachedza yavanobhadhara. Saka makungosvika nokukanganiswa. Nivana ngoita ngoshika unoita kungoshika ngonogara panzvimbo yasina ngopiwa ava vacho vari kubhadhara kukansira vasina kana chauri. Why? Kansira is not informed. Aiwa haina kuclear kuti miitire pano. Nai kana makutaura naro ka alright go ahead kana maroita naro. Ii kuikiri go ahead. Muda kuti nditongedze kunonza mhino izipi murume wadhi mei. Ndikutaurira zvemutemo. Mafinzo ndikutaurira mutemo. Ndichikonza kuti mei. Mandikonza kuti murume unoitira mipana apa. Wezi nyapetwa. Mandikonza kuti murume unoitira pano.
Asi mutungamiriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vati vakazivisa kanzuru nezvourongwa hwavo uye vanga vakokosa chigaro weAirport Local Board avo vazokundikana kuuya. VaFambirai vati vatsigiri veZANUPF vanga vachivapomera mhosva yekuita zvematongerwo enyika.
Chichazoitika ndechekuti pane vazouyawo vachiita zvematongerwo enyika vachiti uno uyu uri kuita sekuti wamukana wokuita politics dzinenge dzisiri zvavanofarira. Asi tiri panyaya iyo tinyatsoona kuti nyaya yemvura yeutsanana hwevanhu newenharaunda hazvinei nezvekuita nezvematongerwo enyika. Zvinhu zvakakosha munyaya yemagariro evanhu, upenyu, madevelopment issues, nekuti isusu tinovimba kuti kana pane mvura yakachena pane utsanana uye vanhu vakachena, zvinoitisa kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Sasa izvozvo ndorangariri donzvo redu yemusangano wanhasi.
Munyori musangano reAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vashora zvikuru kuvhiringidzwa kwemusangano uyu vachiti zvinonyadza kuona makanzura achiita unhu hwakadai.
Zvaitika izvi zvekutirambidza kuita commemoration yedu zviri kuratidza kuti makanzuras edu havasi kusenza nevanhu, vari kusenza vakachivisana nevanhu nekuti vari kuziva zvavari kuita kuti ndo vari kukonzera matambudziko ezvehealth apo pavari kudownsidza masinzi evanhu vechitengesa, vasingapi vanhu tepwota, vasingapi kugadziri masuweji epo, zvese izvozvo hamuna. Zvimwe zvinhu zvavari kuziva kuti maripoti zviri muripoti yatatoda kuipa commissioner vehuman rights commission kuti vaono zvatakaasesa tikaongororawo muno mepo kuti tine madoctors eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights. Saka disruption yaitika iyi yatoratidza iyo kuti ndo magariro avo, ndo dambudziko retinaro muAirport. Saka tine kutokumbirawo chikumbiro kana hurumende kuti iyechikete makanzuras aya kana kuti ivo vanhu vagari vemuAirport vachudze makanzuras vanomirira zvipo zvavo, vanomirira ivo vagari, nokuti kuti ivo makanzuras vakutoitanga ivo vamasabhugu mumusha. Ipo parambidzwa ground iri, iground repolisi, harisiri ground remunhu, harisiri ground remayuth, harisiri ground rei, ingori wei yekuda kungoti zvidhitira kuti zvisabudirire, zvokuti zvinotonyadzisa uye kune vauya vatanga takokwa.
Mumwe wevanhu vange vauya kumhemberero idzi amai Constant Chikwedze vatiwo vashamiswa zvikuru kuti dzidziso dzeutano dzingarambidzwa kuitwa munzvimbo yavo.
Zvaitika izvi tanga tina kuzvitarisira ende hazvitarisirwe kazhinji ndikacho panzvimbo panogara vanhu, munogara vanhu, nekuti handina kuona ngushakaipa changa chichiitika. Panongotaurwazve utano, utano hwemunhu wese, azvinonzi utano hwekumba kwamai nenge kana kwababa nenge, utano hwemunhu wese. Saka papasangana chakamboipa zvekuti dai mweya wangopinda muvanhu wekunyonganisa, uyu unonzi mweya wekunyonganisa wangoitika, mweya wekunyonganisa wangoitika, denge usina wakupinda program yange yakutofamba zvakanaka, zvinhu zvanga zvichingoendeka zvakanaka, munhu wese anoda kudzidza, munhu wese anoda zvinhu zvakanaka. Saka ndione chakaipa.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi avo vange vari munyarikani pamhemberero idzi vasvika panzvimbo yemhemberero vanhu vachidzingwa nenhengo dzeZANUPF. vamugwadi vati komishini yavo inobvumirwa nebumbiro remutemo yenyika kuita misangano painodira ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero.
Nyaya dzekodzero kana tichidzitaura kazhinji kazhinji, kutaurira mapurisa kungoti pazongova ne law and order, otherwise tinenge tisingasungirwi kana kumanikidzwa kuti tikumbire mvumo yemapurisa ayo. Munozviziva kuti Zimbabwe Human Rights Commission ine mandate yekutaura nenyaya dzekodzero pakona ipi zvayo inyika. Mungava muno muEpworth, kuBinga, kwaRusape, Mount Darwin, haifani kunge ichidzivirirwa pabasa irori. Chatisingadi ndechekuti pave nemanyongori kana vakasarudzwa nevanhu varivo vari kuti vanhu ivava havafani kunzwa nezvekodzero. Kubva zvakanaka ndoo vatishanangana navo kuti mbotanga tavapadzidzisa.
Kunyange zvazvo chiitiko ichi chaitika pedyo negedhi repakamba yemapurisa muEpworth, vanhu vadzingwa sembwa mapurisa aya akatarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.